shoko rokutongwa rinouya kuvanhu. Shoko rokutongwa rinouya kuvanhu. Muteereri, sekuona kwawanga uchiita muzvirongwa zvatikatangisa kupinda nazvo mubhuku ramuprofita Mika. Handisi kutaura mavambo, asi ndiri kutaura zvirongwa zvemuchitsauko chokutanga zviviri zvatakaita. Nyaya huru yakanga irimo inyaya yokutongwa kwemutadzi. Yanga iri nyaya yokutongwa kwemunhu anotadzira Mwari, kutongwa kwemunhu anopandukira Mwari. Ndonyaya yandiruda kuti ndirambe ndichisimbisa zvakare, kuti Mwari vanotonga avo vanovatadzira. Zvinhu zvese zvaunoona tichiita sevadzidzisi veshoko raMwari, sevaparidzi, sevafundisi, sevatendi, tiri kuedza kudzivirira kutongwa pamusoro peupenyu hwemunhu mumwe nemumwe anonzwa shoko ratinenge tichidzidzisa. Tiri kuedza kudzivirira tsaona yekutongwa inogona kuwira munhu wese anenge achipandukira Mwari. Ndoyatiri kuedza kudzivirira iyoyo. Saka ukaona vanhu vachiparidza, ukaona vanhu vachidzidzisa shoko raMwari, usafungire kuti vari kungozviita sekuitwa kwazvingaitwe nevamwe vanhu. Chinangwa chedu ndechekuti kutongwa kwakavimbiswa mushoko raMwari kurege kukuwira iwewe. Musi unouno ndaitaura nemumwe munhu ndasvika pane imwe nzvimbo, ndobva ndangodhumiranawo nemumwe munhu andanga ndichizivana naye, tomhoresana pano yapaya. Shamwari, shamwari, ko zvakadii zvakadii, upenyu mazuva ano ndihwo huno, dzinyama chirombowe, tichitaura tichitaura paya. Akandimisa zvikanzi, Chidimuro, uchiri kuenda pachechi penyu paya? Ndakati, ndo pandiri kuenda. Zvikanzi, zvinhu zviri sei mazuva ano? Ndakati, aiwa zvingori sezvazvakanga zvingori zviri kufamba. Zvikanzi, zvakanaka. Zvikanzi, pane zuva rakamboya vanhu vekuchechi kwenyu vachiparidza panapa. Wakanga usipa handina kukuona. Ndikati, chokwadi ndaumbouya nichiparidza ini. Zvikanzi, pane mumwe munhu aive nemotokari yakadai yakadai akauya pano achiparidza, zita rake uchareuka. Ndikati, motokari yauri kutsanangura iyo ingangova yemunhu ane zita rokuti nerokuti. Handina hangu chokwadi, asi ndiye munhu andinoziva anoenda kuchechi kwedu ane motokari ine ruvara rwauri kutaura nerudzi rwauri kutaura. Chiko chauri kuda? Zvikanzi, ndoda kuti mutakurire shoko iri. Ndikati, nderei? Zvikanzi, ndaunomudza kuti pane muchinda waakanga achiparidzira pano zuva ravakauya vachiparidza, akaramba kutendeuka, munhu iyeye akafa mushure memazuva maviri vabva pano. Muteereri, handisi kutaura zvinhu zvokukutyisidzira. Handidi kuti uuye kuna Mwari zvichibva mukutyisidzirwa, asi ndinoda kuti uzive kuti upenyu hwauinawo hauzi hwako. Kurarama kwauri kuita hazvibvi pakungwara kwako. Kurarama kwauri kuita hazvibvi panjere dzako. Ndinoda kuti izvozvo usambozvikanganwa chero nerimwe ramazuva. Upenyu huno hwatinawo handisu tinohutonga. Upenyu huno hwatiri kurarama hatisisu madzimambo ahwo. Kuna Mwari anotonga. Nerimwe ramazuva kana avhara mweya wake ati hauchabudi nepamhino dzangu nepamiromo yangu, ati iye zvapera, zvinenge zvapera. Ndichada kurarama ndisingadi kurarama. Kana ati zvakwana, zvakwana. Ndagadzirira ndisina kugadzirira. Kana ati zvakwana, zvakwana. Ndine vana vanoda kuchengetwa ndisina vana. Kana ati zvakwana, zvinenge zvakwana. Kana nguva yake yaakatara iye yasvika, yasvika. Ndosaka iwe neni tichifanira kukoshesa shoko iri rokutongwa rinouya kuvanhu. Harisi shoko rokutamba naro, harisi shoko rokuita jee naro, harisi shoko rekuti tichazozviona mangwana, harisi shoko rekuti tichambonokurukura kumba, harisi shoko rekuti tichambotanga tambofunga pamusoro pazvo. Ishoko rokutoti kana warinzwa wotokurumidza kugadzirisa zvinhu. Nekuti ukasakurumidza kugadzirisa zvinhu, unowirwa nedambudziko rakakurisisa, unowirwa nedambudziko repamusoro-soro, unowirwa nedambudziko rausingazogoni kudzivirira, rinova dambudziko rekumira pamberi pemutongi anonzi Mwari. Zvino kana uchingovamira pamberi pake, panenge pachisina zvekutamba. Inenge isisiri nyaya yekuti ndinoita zvandinoda kana zvandinofunga. Inenge yainguva yake yaanenge akuita basa rake semutongi nemusiki wako. Saiye akakuisa panyika pano aine zvinangwa, akaratidza rudo rwake kwauri akakupa Jesu Kristu kuti vatakure zvivi zvako pamuchinjikwa. Muteereri, hapana chinhu chakaipa sokugumbukirwa nomunhu aimbokuda. Chimwe chezvinhu zvandinoita ini kubatsirana nevanhu vanodanana, vangave varume nevakadzi, vakomana nevasikana, ndinogara ndichitaura nevanhu ava, hapana pandati ndamboona hasha dzinopfuura hasha dzemunhu akatsvinyirwa nemunhu waaida. Unonyatsoona munhu achibuda misodzi. Kubuda misodzi nyaya yakaitika makore gumi akapfuura, asi munhu anochema nhasi. Woti zvafamba seiko? Rudo rwakakanganiswa. Ndo dzimwe nguva zvatinoita nerudo rwaMwari. Mwari vanotida zvakanyanya zvekuti hamene kuti iwe unombozvifunga kuti kutadza kwaunoita ivo Mwari vacho vari kufunga sei pamusoro pazvo. Ameno, nderako kufuga kana kuwarira. Indiri kungokudena kuti ndinzwe kuti unozvitorawo sei. Muchitsauko chechipiri chamuprofita Mika ndimo munobva chidzidzo chanhasi. Muchidzidzo chakapfuura ndimo matakaona shoko rokutonga ramuprofita Mika. Muchidzidzo chacho ndimo matakaonawo Mwari vachiedza muprofita Mika pamusoro pekuparadza kwavo. Chandakaona hangu ini muchitsauko chakapfuura ndechekuti muprofita Mika uyu ainge aine vanhu pamwoyo. Ndinotaura izvi nokuti tichipedzisa chidzidzo chatainge tinacho, tinomunzwa achitaura nezvekuchema. Chaaida kuzochemera handi chimwe chinhu choupenyu hwake, asi ainge achida chete kuchemedzwa nezvainge zvichiitwa naMwari kuvanhu. Mwari vainge vataura kutonga kukuru kwazvo. Zvino iye anobva aona nhamo yacho yakatarisana nevanhu ava. Ini ndakataurawo kuti uyu ndiwo mwoyo chaiwo wandinofunga kuti unenge uchifanira kuti uve muvafundisi vanhasi uno. Mufudzi anenge achifanira kuva navanhu pamwoyo. Mufudzi anenge achifanirawo kuchema nokuda kweupenyu hwavanhu vaanenge achitungamirira. Zvino ndinoda kuti tigopinda muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika. Muteereri, usakanganwa kuti chirongwa ndachitumidza kuti kudii. Chirongwa ndachitumidza ini kuti shoko rokutongwa rinouya kuvanhu. Shoko rokutongwa rinouya kuvanhu. Asi ndoda kuti uzoti takambotaura pamusoro peshoko rokutanga ramuprofita Mika. Nhasi iko zvino taakuda kutarisa shoko rechipiri ramuprofita Mika. Shoko rechipiri ramuprofita Mika. Zvino muchitsauko chino, muprofita Mika anobva anyatsobudisa pachena chaizvo chivi chavanhu ava. Zvichida aimbohwanda, zvino muchitsauko chino anonyatsotsanangura sezvazvakanga zviri chaizvo. Chitsauko chechipiri, ndinoda kuti ndikutaurira hama yangu kuti achifadzi mushoko raMwari. Ndechimwe chitsauko chekuti kana munhu achinga averenga angasafara hake. Asi chinofadza chete ndechekuti munhu anodzidza kubva mubhuku macho. Chitsauko chino chichatiratidza chivi chemunhu kana kuti chivi cherudzi icho chakatungamirira rudzi kukuparadzwa. Zvichida mumwe munhu anotadza nhasi uno, ndinoda kuti ugoteereresa chaizvo, asi nyaya huru ndeyekuti ugotendeuka kubva kuzvivi uchiuya kuutsvene hwaMwari mupenyu. Chinhu chakanaka kwatiri uye serudzi chairwo kuti tigoteerera kukutaura kwaMika. Ndinoda kuti tigobatsirwa yedu tiri pamwe chete muchidzidzo chino apo muprofita Mika anenge achitaura. Ndinoda kuti umbozvitora kuti muprofita Mika anenge achitaura newe, kwete nevanhu vaIsraeri, asi kuti newe. Ufunge shoko nderako iwe nhasi uno. Muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika pandima yekutanga, bhuku ramuprofita Mika chitsauko 2 pandima 1, shoko roupenyu rinoti, vane nhamo vanofunga zvakaipa vachiita zvisakarurama panhoo dzavo. vanozviita mangwanani kana kuedza, nokuti simba rokuzviita riri mumaoko avo. Kunyange zvazvo zvainge zvichitaurwa pano zvanga zvine chekuita upombwe, ndinotenda zvekuti ainge achitaura zvinhu zvakasiyana-siyana chaizvo pamusoro peuipi hwainge huchiitwa nehunogona kuitwa nemunhu. Vanhu ava vainge vachiti kana vachinge vapinda mumba dzimwe nguva havaimborara, vanenge vachifunga chete zvakaipa. Vanenge vakangozvambarara chete pasina kana hope, asi kufunga kwega vachifunga zvakaipa. Mumwe muimbi rimwe gore akaimba iye achiti, ukariona rakarara unofunga kuti riribho, mwoyo waro wakaoma unofunga zvokuparadza. Ndizvo zvainge zvichiitwa nevanhu ava. Nokumwe kutaura, vanhu ava vainge vachingotadza nguva dzose, masikati neusiku. Pose pavanenge vari kunenge kuri kungotadza chete. Vanga vasina nguva yekuzorora pavaiti, apa tombozorora hedu, vaifunga zvakaipa. Kwainguva kufunga zvakaipa chete, vaiita upombwe. Vachiti chero pavanenge vangodira pacho, ndizvozvo vongoita upombwe. Kwete kuti vainge vakaroorana, aiwa, zviri kunze kwomutemo chaizvo. Zvino unofunga here kuti chero naivo Mwari vacho ndivo vaizofara nazvo? Ichi handi chinhu chingafadza chero munhu zvake asiri Mwari kunze kwemunhu anenge achingozviita chete. Ini ndinoona kuti zvichida dzimwe nguva ndosaka vanoita zvakaipa ava vachibudirira muzvinhu zvavo nokuda kwekuti vanotora nguva yavo vari mazviri. Asi ini hangu, chero munhu achibudirira hake nekubudirira kusina Mwari, hapana chandingamboyemura hangu. Ufunge vakaipa vanogona chaizvo kuwana mari nenzira dzakasiyana-siyana uye dzakaipa. Mumwe munhu anotenda kuti kana achizviona anoona sokunge munhu anenge achibudirira chaizvo zvekutoti mumwe anenge achitoda kuteverawo nzira yacho iyoyo. Aiwa, handiyo nzira chaiyo, hama. Ichi ndicho chinenge chiri chivi chinoparadzanisa naMwari. Munhu ngaadzidze chete kufadza Mwari muupenyu achiita zvakanaka. Chanyanyonetsa vanhu kana kuti dambudziko guru revanhu rainge risiri kuti vanhu vainge vapinda mune zvematongerwo enyika kana kushayiwa zvinhu zvavaida chaizvo muupenyu hwavo. Chainyanyonetsa kana kuti dambudziko guru raive nevanhu ava nderekuti simba rekutadza rainge riri mumaoko avo. Ichi chaigona kuita sokunge chinhu chakavanakira muupenyu hwavo, asi chainge chiri chinhu chakaipa chaizvo. Ufunge, ina handina kuti irombo rakanaka kuti munhu ave nesimba rekuita sezvaanenge achida zvakaipa muupenyu. Ndinoona sokunge ndiro simba rakaipa chairo. Pandima yechipiri muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika, bhuku ramuprofita Mika chitsauko 2 pandima 2, shoko roupenyu rinoti, vanochiva minda ndokuipamba nedzimba ndokuzvitorera idzo, vanomanikidza murume neimba yake, murume nenhaka yake. Ichi ndicho chimwe zvechivi chavainge vachiita muupenyu hwavo. Vainge vachizotora minda yavamwe vanhu nechisimba chaicho chinova chinhu chiri kuitwa kunyange navamwe vanhu mumazuva edu ano. Uyezve chinhu cherudzuru tinochiona chichiitika mubhuku ramadzimambo ekutanga muchitsauko 21 uye chichiitwa navaIsraeri. Ndingafara chaizvo kana Mwari wekudenga akakupa mukana wokuverenga nyaya yacho. Ndinoda kuti nditi muupenyu hwedu nhasi uno chinhu cherudzi rumwe chetecho chiri kuitika chaizvo neimwe nzira. Ndingada hangu kutarisa mumabhizimisi. Unoona vaya vanenge vaine mabhizimisi apamusoro-soro chaivo vachidzvinyirira vaya vanenge vane mabhizimisi maduku. Zvichida maitikiro acho ndiwo anenge akatisiyanei, asi mweya wacho wokuita nawo zvinhu zvacho unenge uri mumwe chete. Ndinoda kukuyeuchidza kuti Mwari havana kungopa vana vaIsraeri nyika chete, asi kuti vakabva vatogaramo. Haina kungovavimbisa chete, asi chaitove chinhu chinobatika. Saka kureva kuti vaitove nayo nyika yacho. Zvino zvainge zvichipambwa navamwe kubva kune mumwe, ufunge vanhu vainge vave kuitira vamwe zvakaipa chaizvo. Uhwanga huri utsinye hunopfuura humwe utsinye hwatinoziva nhasi uno. Mwari ainge aitira vanhu chinhu chakanaka chaizvo, asi ndinoona mumwe munhu achida kupambazve mumwe munhu. Ufunge, kuripa kwakadiwu kuhama yangu. Uhu ndihwo utsinye chaihwo zvandakambotaura pashure. Chimwe chandinoda kuti ugocherechedza nhasi uno ndechekuti kune mumwe munhu ane mweya wekusada kuona mumwe munhu achibudirira muupenyu hwake. anotonzwa kusvotwa chaizvo. Anenge achingoda chete kuona mumwe munhu achitambura chaizvo. Iye mwoyo wake unobva wafara chaizvo nokupembera kukuru kwazvo. Ndihwo upenyu hwaive nevamwe vanhu ava, uye ndihwo upenyu huna vamwe vanhu nhasi uno. Zvakaipa chose, kana une upenyu hwerudzi urwu, ndinoda kuti zvijeke chaizvo muupenyu hwako kuti kutongwa kunokumirira. Uchatongwa chete. Mwari ndiye anokutonga, ndiye achakugona kana wanga uchifunga kuti iwe chete ndiwe unogona kana kuti ndiwe chete shasha. Zvino munhu anoti kana achinga apambwa munda wacho aitomira gore riya rinonzi rejubilee kana kuti gore rekupemberera. Zvino zvaingorwadza chete kana uchinge watorerwa munda wake zvichida makore maviri mushure megore racho. Zvinoreva kuti unenge zveuchimirira makore 48 kuti uchitaura nezvemunda wako. Zvainge zvakaoma, handiti ndiwo waive upenyu hwacho. Upenyu hwekuti mumwe munhu anenge achifara chaizvo mukuchema kwomumwe, kana kuti achifara chaizvo uye achichemedza mumwe munhu muupenyu hwake. Unofunga kuti chero naivo Mwari ndivo vangafara nazvo here? Pandima yechitatu muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika. Bhuku ramuprofita Mika, chitsauko 2 pandima 3, shoko roupenyu rinoti: naizvozvo zvanzi naJehovha, tarirai ndinofungira rudzi urwu zvakaipa. Hamungagoni kubvisa mitsipa yenyu pazviri, hamungafambi namanyawi, nokuti inguva yakaipa. Iyi indima inonakidza chaizvo. Mwari vanotaura zvinhu kuvanhu kuti vanovapa mhosva pamusoro pekuti vanoita zvakaipa apo vanenge varere. Vanovanyengera chete zvisakarurama. Zvino Mwari vanovataurira kuti vachavaitira chinhu chakaipa chaicho. NdiMwari vanodaro ufunge. Zvino kana vachinge vataura, vanotoita sokudaro chete nokuti ndiMwari. Zvino apa Mwari vanoratidza kuti panenge pasina mukana wekuti munhu apukunyuke. Zvinenge zvaitwa naMwari zvinoda Mwari wacho kuti vazozvishandura. Hapana munhu angagona kusunungura chinenge chasungwa naMwari. Mwari vanoita zvisingagonekwe nemunhu. Zvino vanhu ava zvavanga vachipinda mumadambudziko naMwari, ndianizve mumwe aizovarwira vanhu ava? Hama, kana Mwari vachinge vakupinza munguva yakaoma, hakunazve mumwe munhu angagona kukurwira. Zvinenge zvichitoda Mwari vacho ivo pachavo vakurwire, ivo mbune pachavo. Pandima yechina muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika, bhuku ramuprofita Mika chitsauko 2 pandima 4, shoko roupenyu rinoti: nezuva iro vachataura mufananidzo pamusoro penyu nokuchema nokuchema kokurira vachiti, takaparadzwa chose, uye unopa vamwe mugove wavanhu. Aiwa, wanditorera ini sei? Minda yangu unoyegovera vanomumukira. Kupesaniswa kukuru kuchavapo kwazvo nokukanganisika kukuru mupfungwa nokuchema kukuru kwazvo muupenyu hwavanhu. Dzimwe nguva ndinoona sokunge hakuna kutsanangura chaiko kungavapo kungagona kuburitsa pachena kuti chiiko chaicho chainge chichirehwa naMika. Ufunge, ndinenge ndichida chaizvo kuti ndigonyatsobudisa pachena kuti muprofita Mika ainge achitaura chaizvo, asi dzimwe nguva ndinoona hangu sokunge zvinenge zvisina kunyatsokwana hazvo matsananguriro acho andinenge ndichiita. Asi ndinongoda chete kuti uzive kuti kuchema kwacho kwainge kuri kukuru chaizvo. Panga pasina chakanaka. Ndinotaura ndichidaro nokuti ndinotaura zvandinoziva kuti zvaizadziswa naMwari. Mwari havangataure chete chinhu chisina kumboitika. Ndagara ndichitaura kuti havasi murevi wenhema. Chinhu chipi nechipi chavanenge vataura chinoitika chete. Pandima yechishanu mubhuku ramuprofita Mika chitsauko chechipiri, bhuku ramuprofita Mika chitsauko 2 pandima 5, shoko roupenyu rinoti: saka iwe uchashayiwa munhu uchakukandira rwonzi rwokuyera nhaka yako paungano yaJehovha. Kune kududzirwa kuzhinji kuripo apa. Zvino ndinoona sokunge nokumwe kutaura zvainge zvitaurwa pano zvainge zvichireva kuti kwakanga kuchisinazve kushumira munzvimbo imomo. Pandima yechitanhatu nendima 7 muchitsauko chechipiri chebhuku ramuprofita Mika, bhuku ramuprofita Mika chitsauko 2 pandima 6 nendima 7, shoko roupenyu rinoti: regai kuprofita. Ndizvo zvavanoprofita ivo. Kana vasinga profiti pamusoro pezvinhu, kushovorwa kwavo hakungaperi. Iyi ndiyo nguva Mwari yavakadambura kufamba kwomweya wokuprofita. Chikonzero chacho chainge chiri chei? Chekuti vanhu vainge vasingatendi. Hanzi naimi munonzi imba yaJakobho, mweya waJehovha wafupiswa here? Ndiwo mabasa ako here? Ko mashoko angu haangaitiri zvakanaka unofamba nokururama here? Ndataura ndichiti vanhu vanga vasinganzwi chiprofita. Zvino Mwari vainge vachida kuvaisira kutongwa. Zvino ivo ndiko kwavanoti kwakaipa nokuda kwokuti kwainge kuchiuya kwavari. Zvino Mwari vanobva vavapawo mubvunzo wekuti ko mashoko angu haaitiri zvakanaka munhu anofamba nokururama here? Hama, munhu dzimwe nguva anenge achingoda chete kutarisa divi rezvakaipa chete asingadi kutarisa zvakanaka zvaanomboitirwawo. Zvino kana Mwari vachitonga, vanenge vachitonga zvakarurama ofunge. Izvo zvavanenge vachiita zvacho zvinenge zvichiringana nezvinenge zvaitwa nemunhu muupenyu hwake. Vanhu ava havana kungopiwa chete mutongo vasina chavainge vambotadza, asi kuti vainge vachitongwa nezvavainge vaita muupenyu hwavo. Kutonga kwaMwari kwakarurama nguva dzose. Kwakarurama kumunhu mumwe nomumwe, nokuti munhu mumwe nomumwe anotongerwa zvinomuringana. Mudikani, ndichapedzisa chitsauko chino muchidzidzo chinotevera. Kwanhasi ndinoda kuti ndigoguma hangu pano. Shoko rangu kwauri, hama yangu, nderekuti chaunoda chii muupenyu hwako? Kutongwa here kana kuti kuyanana naMwari? Ndinoziva chaizvo kuti unoda kuyanana naMwari. Zvino zvaungaita nenguva ino kufuratira zvakaipa zvako uchitendeukira kuna Jesu nguva ichiripo usati watongwa naMwari. Mwari vekudenga vakukomborere apo uchaita sarudzo yekutendeuka panguva ino.